Vachitaura mubulawayo nhasi masikati pamusangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections dziri kuitwa muna kurume vamuhadhi vati vafara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo rezanupf vauya neuwandu hwavo kumusangano uyu asi vati hazvibatsiri kuti vanhu vangouya kumisangano yakadai vasina kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vamuhadhi vati zvakakosha kuti vanhu vavhote kuti vagokwanisa kusarudza vatungamiri vavanoda kuti vapinde pazvigaro zvakasiyana siyana zvekumiririra vanhu Sachigaro wezanupf mudunhu rebulawayo vajabulani svanda vati migwagwa yemuguta rebulawayo yaparara uye maindastiri akawanda hachashandi vakati bato ravo rine hurongwa hwakajeka hwekumutsurudza upfumi hwenyika vakurudzirawo vatsigiri vebato ravo kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota vafreedom mrechu vanova sachigaro wevechidiki mudunhu rebulawayo vaudza studio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kunyanya kuti vanyorese kuvhota nekuti kusanyoresa kwavo kunogona kuita kuti matunhu ematevereland azove nevamiririri vashoma
tiri kuvamotivheta kuti vaende kunorejista kuvhota nokuvaudza maproblems ekusarejista kuvhota for instance tinoriska kuluza maseats atinawo tine 12 kana tikasawedzera kurejista kuvhota anokati odzoka kana ku 9 tobva ane unfair representation munyika yese tirepresentwa nevanhu vashoma shoma isitakawanda tiri kuzama by all means to mobilize them and giving them awareness kuti vanyatsoziva chaizvo chaizvo kuti kuregister kuvhota nekuvhota is their right
vablessing chebundo avo vakave nhengo yezanupf mushure mekuve mumwe wevanhu vakavamba bato remdc vati pane vamwe vanhu vakawanda vanovati mutengesi asi vati ivo vanopokana nazvo vati vakayambuka kuenda kubato rezanupf nekuti vakaona kuti bato iri rave negwara rakanaka rekuti nyika ibudirire
the policies that were then being pursued dzisiri in line with what we expected but nhasi after 20 years with a new dispensation even pandeyatataa fight vakoman muri kuona here kuti avauya mapolicies avo ari kutaridza kuti nyika must be stable politically this is exactly what we were standing for in 1999 tikaona muono wakanaka kuvhp we have to support the new dispensation zvakanaka ngazvi support for zimbabwe just one
dunhu rebulawayo rine matunhu madiki maviri kana kuti constituency achaitwa sarudzo dzeparamende anoti nkulumane nepumula south uye mawadhi ekanzuru maviri ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.